Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi, uri musi wemuvhuro, zvita 6, 2021. Makateerera kuStudio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vange vari kupinda munyika vasingamanikidzwi kuvhenekwa zvakare COVID-19 kumbogariswa kwavo vega, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvinoda kuitwa. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzotarisirwa kuvheneka mutumbi wemurwiri wekodzero dzevanhu vadhewa mavhinga kuti dzione kuti chii chakakonzera rufu rwavo. Dare repamusoro rinochenura mutori wenhau Hope Wachingono panyaya yaanga achipomerwa yekukurudzira vanhu kuita mhirizhonga. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCOVID-19 munyika, Dr. Agnes Mahomba, vanoti pari zvino vashanyi vanga vari kupinda munyika vasingamanikidzwe kuvhenekwa zvakare COVID-19 panhandare dzendege kana pamabhodha nekumbonziwo vanogariswa kwavo vega kwemazuva 10, sezvo bazi rezveutano ranga richiri kugadzirisa zvose zvinotarisirwa kuitwa. Bazi rezveutano svondo rapera rakazojekesa mimwe mitemo iyi nezvimwe zvezvinhu zvirikuda kuitwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata Dr. Mahomba.
Hatingati kunonu vaiwa, kana makatarisa iya inonzi statutory instrument yacho yakabuda ichinyatsokupa gwaro racho netingati madetails acho kuti vanenge vadzokawanda kutestwa futi vanozoiswa maquarantine, mukanyatsorongorora gwaro iroro rinenge richitaura kuti awe minutes of health and child care ndo anozonyatsokupa mamwe madetails acho, ndo zviri kutoitika izvozvo.
Asi pane zvimwe zvaiitwa here pari zvino, Dr. Mahomba?
Mazuva mairi mashomapfuura takatoona ministry yedu sezvo wariwo wari pasi wariwo, tingati ndowari kumhanya nendima kumapost of entry ikoko nemaport health officers avo, wakatonyora gwaro rakaenda nyika NBS ichitaurira mapm maprovincial medical director yedu netimu dzavo kuti vanofanirwa kubata vanhu ava zvakaita sei, vanofanirwa kuita sei, zvese izvozvo. Zvakare gwaro iroro statutory instrument inototaurawo kuti pane dzimwe nguva unogona kuita inonzi self quarantine. Saka handizivi kuti kana vanhu vachiti hazvi hatisati akuendeswa kumaquarantine kwava kuda kuendeswa kumaquarantine here, kana kuti tingangoona kuti haoni nitrovels zvikada pane zvino maererano negwaro restatutory instrument vari kuendesa vakawanda kudzimba kuti waite self quarantine, wachiona kuti zvimwe zvese zviri mugwaro here, kuitira kuti pawaya washo manenge wachida kuiswa mumainstitutions equarantine vanenge wachizova maneja zvakanaka, nekuti tinenge tichida kuti tibatewo vanhu vedu zvakanaka.
Kose zvakakosha kuti munhu akanzi amboende pasina vamwe kana kuti muquarantine aite izvozvo, zvakakosha sei izvozvo?
Zvakakosha kanyenya, nekuti tinenge tichitika kana ukanga wauya uine chirwere ichocho unogona kuchiparadzira, saka tinenge tisingadika kuti chipararire nyika yese iyoyo. Saka zvakakosha zvakanyanya kuti munhu anenge anzi ngaquarantine ngaagare panzvimbo ipapo, angango ari kuquarantine ari kumba kwake ndaagare pamba pake ipapo, asafambi famba achiparadzira chirwere shure.
Mukuru anoona nezvekurwisa denda reCovid-19 munyika, Dr. Agnes Mahomva, vari parunare muHarare. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vabatwa nacho vave zviuru zvina nemazana manomwe nemumwe kana kuti 4,701. Vanhu mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana kuti 525 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare zvasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zana rezviuru nemakumi matatu nepfumbamwe zvine makumi mana nematanhatu kana kuti 139,046. Vanhu mamirioni matatu nezviuru mazana masere nemakumi manomwe nemana zvine mazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevana kana kuti 3,874,694 vabayiwa nhomba yeCovid-19 kekutanga. Vanhu vabayiwa nhomba iyi kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamirioni maviri nezviuru mazana masere nemakumi masere nemana zvine makumi mana nemashanu kana kuti 2,884,045. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamirioni gumi nhomba mukupera kwemwedzi uno kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika. Nyanzvi dzezveutano dzinonzi dziri kuronga kuita ongororo kana kuti post-mortem chero nguva kubva nhasi yekutsvaga chakauraya murwiri wekodzero dzevanhu ane mukurumbira vadhewa mavhinga avo vakashaya nemugovera vari kusouth africa vave nemakore makumi mana nemaviri. Mumwe wemhuri ane ruzivo nezviri kuitika audza studio 7 kuti danho iri rinogona kuitwa nhasi kana kuti mangwana shure pezvo mutumbi wavo wozotarisirwa kutakurwa kuenda kumusha uko vanotarisirwa kuzoradzikwa. Izvi zviri kuitika panguva iyo vemasangano akasiyana siyana akashanda pamwe chete navamavhinga ari kutaura pamusoro pekurasikirwa kwavo nekushaya kwegamba rekodzero dzevanhu iri. Mumwe vari kuchema chema kushaya kwavamavhinga ndiva Dennis Juru, mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika reInternational Cross Border Traders Association. VaJuru vanoti kushaya kwavamavhinga ipfumo rakabaya vanhu vakawanda pamwoyo sezvo akanga ari munhu akanga achibatsira vamwe asingatarise kuti wabuda mbamani. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Tarasikirwa nebango repakona, tarasikirwa nebango guru mumusangano reInternational Cross Border Traders Association. Vamavhinga vanga vari munhu wekuti anga achibatsira chero zvisinei nekuti uri wesangano ripi, uri werudzi rupi, unotaura chirudzii, une ganda rerudzii. Amavhinga vanga vachimira nemunhu wese vasingatarise kuti uri murefu kana uri mupfupi, uri mukadzi kana uri murume. Tarwadziwa zvikurusa kunyanya hangu inini saDennis Juru, chero ukati washaya hupfu Amavhinga vaibatsira vasina kana rusarura kuti ndiwani washaya hupfu zvichibva nekupi zvafamba sei. Saka ndine urombo chaizvo nekushayika kwavamavhinga. Tinoona kuti dambudziko rirawira vanhu vakawanda rekushayika kwavamavhinga. Tichaona musiyano hweupenyu mushure mekunge vamavhinga vashayika. Zvichatora nguva kuti tiwane mumwe munhu anonzi anokwanisa kutora basa ranga rachiitwa navamavhinga mukati mevana veZimbabwe, mukati mevana veAfrica, kunyanya muSouthern Africa muno mavarwira kodzero.
Ndeyapi mabasa amunganongedza amungati makuru akaitwa navamavhinga kana anga achiitwa navamavhinga kuvana vemuchamhembe kweAfrica nevana veZimbabwe sezvamuri kutaura
izvo? Izvozvo vanga vachirwira kodzero dzevana veEswatini. Tinongoza zvose kuna Mwari kuti aiwa navo vana veEswatini zvichaita mushe, Mwari vachatipa vamwe vamavhinga. Vana veZimbabwe mushure mekunge mapemit anzi haasi kurenyuwa, tese tanga tangoti asi kuti amavhinga vachabatsira kuti mapemit arenyuwe. Vataure nehurumende yeSouth Africa semunhu anga achiremekedzwa zvikurusa pasi rese, chero kuEurope, chero kuAmerica, chero kupa amavhinga vanga vachizivikanwa nekurwira kodzero dzevanhu. Saka shoko ravo rimwe chete chairo, hapana anga asingaridairi. Tarwadziwa, tabayiwa.
Ndezvipo zvimwe zvamunorangarira nazvo vamavhinga
Hama vinga waiti ukavaona wakabata ma earphones hao. Waiti pamwe ndi journalist. Vashita ura nema journalist. Munu anga ari kwese kwese. Wakabata nane wanu vese. Taraskiri wa shukurusa panawa mavinga.
Awo vanga wari mutungamiri we International Cross Border Traders Association wa Dennis Juru. Wari parunare mu Johannesburg, South Africa na Junga Kademiri we Studio 7. Repamsoro re High Court nasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa mutori wenhau anoshanda akazvimirira hopo chingono yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati gore rapera. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mutongi wedare repamsoro vajustice yavonga musitu vatura mutongo wekuti chingono hachafaniri kutongwa nemhosva yekunzi akakurudzira veruzhinji kuti vaite zvemhirizhonga. Vamusitu vati mutongo wemutongi wedare ramajistrate amai vongai muchuchuti guriro wekuti chingono aenderere mberi nekutongwa nemhosva yanga achipomerwa osende kweparutivi. Vachiti vachuchisi venyaya iyi vakatadza kugutsa dare ravo kuti pane mhosva yakaparwa nachingono paanonzi akashandisa dande mutande rake retwitter gore rapera kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati. Amai guriro vakanga vatura mutongo uyu zvitevera chikumbiro chakanga chasvitswa kudare nemagweta achingono achiti mapepa akasvitswa pamberi pedare nevachuchisi anga asingaburitse pachena kuti ndepapi pakakurudzirwa kuratidzira zvine mhirizhonga nachingono. Pane zvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter zvakazoita kuti chingono akwire kudare repamusoro. Hurumende yanga ichiti chingono akapara mhosva iyi paakakurudzira veruzhinji kuti vaende kunoratidzira musi wachikunguru 31 gore rapera pakanga pachevedzerwa kuratidzira nesangano rejuly 31st movement iro rinotungamirwa navajacob ngarivhume. Rimwe remagweta achingono vadag coltard vatenda kuti izvi ndizvo zvaturwa nedare.
The High Court dismissed the charges of incitement to
public violence. Dare repamusoro rarasa mhosva yekukurudzira mhirizhonga yanga ichipomerwa hoko chingono. Takanga tasimudza nyaya mudare remajistrate kuti mhosva yanga achipomerwa haina musoro ikarapwa. Tikatora mutongo wedare iri kuti unoongororwa nedare repamusoro. Saka mutongo wedare wamusitu wawirirana nesu kuti nyaya iyi yaifanira kurapwa ndokusendeka mutongo uyu parutivi.
Vakolta tivatiwo vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare. Imwe nyanzvi munyadzo zvematongerwe nyika vajoy mabenge vatiwo mutemo wakashandiswa mukupomera chingono mhosva mutongo uri kushandiswa kutsikirira vanopikisa hurumende pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu. Vamwe vakambosungwa nemutemo uyu vanosanganisira vangarivhume mutevedzeri wasachigaro MDC Alliance vajob scala mutauriri weMDC Alliance muzvarefadzai mahere pamwe nenhengo yeboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe vaharuzivishe vari mujeri pari zvino uye vari kupikisa kubatwa kwavakaitwa nemhosva pamwe nemutongo wavakapiwa wekugara mujeri kwemwedzi gumi nemina mushure mekunzi vakanga vakurudzira veruzhinji kuita zvemhirizhonga. Vamabhenge vati mitemo haifaniri kushandiswa ichitariswa kuti munhu abuda mbamani.
Zvinokatyisa madzwa kuti ivo vasungi nevaruki vemhosva vanombonyanya kuufaririra chiiko mutemo iwoyo kana usingashandi zviri pachena samaonero atinoita aya. Ndosaka vazhinji vachizongoti mitemo isina nematuro ese, mitemo yatingati pachirungu isiri aligned kunational constitution, mitemo inofanirwa kubvarurwa yobva yarasirwa kwakadaro uko kuitira kuti nyika irarame mune zvakanaka vanhu vachinge vachifara vasina anovambunyikidza kodzero dzavo nenhau dzemutemo inenge ichingoripo kushandiswa seshamu yekupfuura avo vanenge vachinzi vanopikisa kana kuti vanorwira kodzero dzevanhu.
Chingono uyo akagara mujeri kwemazuva makumi mana nemashanu gore rapera zvichitevera kusungwa kwaakaitwa nenyaya iyi achina imwe nyaya mumatare yekuvhiringidza mafambisirwo enyaya mumatare kuburikidza nezvaanonzi akanyora padande mutande rake retwitter pakasungwa mutungamiriri wesangano rezimbabwe miners federation muzvare Henrietta Rushwaya nenyaya yekunzi vakabatwa panhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport vachida kubuda negoridhe rairema makirogiramu matatu vachida kuenda naro kuDubai. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare mufundisi wesvondo weGoodness and Mercy Ministries Prophet Tapiwa Freddy, au vanozivikanwa zvikuru nezita rekuti Prophet T Freddy, vaziviswa nedare ra magistrate kuti kutongwa kwavo kuchatanga musiwandira 6 pamhosva yavari kupomerwa yekubata chibharo mutori wenhau weZBC Rutendo Makuti. Izvo zvinotevera kuziviswa kwaitwa dare nevachuchisi venyaya iyi kuti hurumende yapedza kuferefeta kwayanga ichiita nyaya iyi. Prophet T Freddy, au vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi, vanonzi vakabata chibharo mutori wenhau uyu uyo akaremara kumba kwake kuMount Pleasant mushure mekunge vamutsvetsva akaramba, uye vanonzi vakamutyisidzira kuti vaizomuzadza mweya yetsvina kana akaramba kudanana navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.
Vamwe vanasikana nemadzimai echidiki mudunhu reMashonaland West vanoti vari kudzidza zvakawanda zvinosanganisira nyaya dzezveutano pamwe nekudzivirira kubata pamuviri, sezvo vasingagone kuregedza bonde kana kuti abstain from sex. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Vasikana nemadzimai aya vanove nhengo dzesangano resister to sister vanoti vari kudzidziswa zvakawanda zvinosanganisira zveutano, kusadanana nevarume vabvezera pamwe nekushandisa makondomu nekunwa mapiritsi kana kubayiwa majekiseni ekudzivirira kubata pamuviri nezvimwe zvinodzivirira kuti varorwe vachiri vadiki. Mumwe musikana wekukariba Rupafadzo Mugumbate anoti vari kudzidza kuti vasarorwe vasati vabvazera.
Isusu ndinema yangu tichangobva kuchikoro. Saka sister to sister kuti batsira kuti saka sire kuroro ma early marriage sichonawo ma problems asangana nevanhu vakadzi vatinenge tina ku sister to sister avakusanganwa nawo mudzimba uma varikukonzesa nevarume. Saka zvinongotipo shuzo kuti tingoitawo mabasa edu tisatisake zvekumhanya uroro.
Mabasa ari kuitwa nesangano re sister to sister atendwawo nasandra chitsika.
Inini nyaya yemadhara ndakadzidzwa kuti aiwa madhara ari kuya kwatiri kuvana vadiki kuzoti bata pfungwa dzedu nayo like nezvimari kuti tengera rakanzwisa kuti vana vechidiki vari kuda zvinana mazepi zvinana havasi kuda kukoshesa mari kuitenga zvimwe zvinhu asi vanoda mazepi kunyanya ndobva vatiti vanouya kwatiri vota approacha vari kunzira yekutipa mari. Saka mari ndoyapinda mupfungwa dzedu tobva taona mudhara uye kuita wezera rangu ndomutora ndomugamuchira ndotanga kudanana naye ofici hapana paanozoperera mukudanana neni andopedzisira asvika mukurara neni mukudi tobva tasvika kuzoita nhumbu nhumbu yekuenda naye kumudhara haabvume. Saka ndo zvimwe zvatakadzidzisa nzaewa iwo uchirega kuchidanana nemudhara.
Muzvari tsitsika vanoti vari kudzidzawo kushandisa madande mutande zvakanaka kwete kutsvaka zvevakomana.
Ndobva tadzidziswa zvekare zvesocial media zvanzi ano echidiki mafoni ndoakonzeresa ende isusu tisu wacho tirikutopawo kuti mafoni atiti atisvitse pane zvakaipa zvese zvekuzodana nemadhara nekuzodana nevanhu vausingazivi unodana nemunhu pafacebook hautomuziva hauite se bandopatazidzanzi aewa enda pasocial media unogugla zvechikoro kana uchiita zvechikoro.
Mukuru wesister to sister mudunhu reMashonaland West Muzvari Olivia Modi vanoti vakasarudza vasikana nemadzimai emukariba sezvo zvakaonekwa kuburikidza neuwandu hwevana vasikana vari kusiya chikoro panzira kubva mubazi rezvedzidzo uye vasikana vari kuita vana vari vadiki kubva kubazi rezveutano.
Zvakatariswa izvo kuti mukariba district mune dambudziko remaschool dropouts machild marriages nema early pregnancies nehigh gender based violence kunyanya pakati pevanhu vane makore andataura nezvawa. Saka programu iyi iripo pakuderedza kuparara kweutachiona HIV, kuderedza teenage pregnancies, kuderedza maschool dropouts uyezve kuderedza njodzi dzinosanganikwa nadzo nevanasikana nemadzimai echidiki.
Muzvari Modi vanoti vanosangana nedambudziko guru retsika yevanhu venzvimbo iyi yechitonga isingaone kuipa kwekuroorwa kwemwanasikana asati abva zera sezvo vachimboripisana zvobva zvapera.
Saka culture iyoyo yavaizoripana nembudzi kana paine mwanasikana anenge aroorwa, isusu tichitarisira kuti pakaitika dambudziko rakadaro mentor anofanira kuripota. Saka mamento aisazoripota makesi akadaro nekuti inenge iri culture yenzvimbo iyoyo. Ndoma tambudziko atakambosangana nawo
asi mukupedzisira vakazingiva kuipota mai.
Sangano reSister to Sister rinodzidzisa boka revanasikana nemadzimai vechidiki makumi maviri kwegore rose vachiita zvidzidzo makumi mana nezvishanu. Pari zvino vane mapoka makumi maviri. Zvidzidzo zvavanoita zvinosanganisirawo kushandisa mari nemazvo kana kuti budget uye kuita zvemabhizinisi kuti vakwanise kuzviriritira. Ndakamirira Studio 7 kukariba, ndini Nunurai Jena.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti kunyange hazvo vanhu vachifanira kugara vakangwarira nezvemhando itsva yechirwere cheCOVID-19 inonzi Omicron, havafaniri kubva vanyanya kuvhunduka sezvo nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuita tsvakiridzo yekuona kuti mhando iyi inokonzera matambudziko akaita sei. Nyika makumi matatu nemasere pasi rose dzinoti dzave nemhando yeCOVID-19 iyi. Asi South Africa iri kushora danho rakatorwa neAmerica rekumisa zvarwa zvayo nezvimwe zvekuchamhembe kweAfrica kushanyira nyika iyi. Asi mukuru wesangano rinoona nezveutano muAmerica reCenters for Disease Control, Amy Rochelle Walensky, vanoti pakaiswa mitemo iyi vaizivikanwa kuti vainge vabatwa nechirwere ichi panguva iyoyo ndevekuSouth Africa chete. Vanhu vakawanda muNigeria vanonzi vave kushandisa huni zvakanyanya sezvo mutengo wegas rinowanzoshandiswa wakawedzerwa zvakanyanya. Asi nyanzvi munyaya dzezvekushanduka kwemamiriro ekunze dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kukonzera matambudziko mumweya wekufema uye kupa kuti masango agume ave magwenga. Vanorwira kodzero dzevanorarama neutachiwana hweHIV AIDS vanoti varapwi havasi kuwana rubatsiro rwakakwana sezvaimboitika makore apfuura, zvokuti vamwe vave kutadza kuwana mishonga yavo yakakwana. Izvo zviri kudzosera kumashure urongwa hwekuparadza denda iri panosvika gore ra2030. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Munyori wesangano reZimbabwe HIV AIDS Activist Union Trust, Amai Angeline Chiwetani, vanoti matambudziko osangana nevarapwi anosanganisira kutadza kuwana mapiritsi akakwana nekuongororwa huwandu hweutachiona muropa kana kuti viral load.
Kuti tibate target yedu yatiri kuti kupedza nyaya dzekuparara kweutachiona mugore ra2030, tinoona zvisingazobatiki kana zvinotevera zvisina kuadreswa zvisiri kutevedzwa. Kuwanikwa kwematest kits chaiwo eHIV, nekuti patiri kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavazive pavamire, vanongoziva chete kudurukidza nekunge vatestwa. Saka kana matest kits kosina, kutaura kuti 95 hatigoni kuibata. Tabva ipapo 95 yechipiri iri kutarisa kuti 95% yevanhu vari kurarama neutachiona ngavave pamushonga. Kana mishonga yacho ichimboita mastockouts, ichimbonzi hakuna mishonga, chimbomirai mozodzoka after 2 weeks, chimboendai munosvaka kwakati, izvozvo zvinototirakidza kuti hatigoni kuenda kunoreachi the next 95, because the moment yekuti mishonga hakuna, hatigoni kuvavarira kana kuti titi regatingoti tombofanira kupai maparaset muchikavhiridza kushayika kwamaARVs, hazvitopindirani.
Vamwe vanorarama nehutachiona weHIV AIDS vakaita sava Sebastian Chinaire vekuWarren Park D vanoti vave kutya kutaura mamwe marwadzo avanenge vachinzwa sezvo vamwe vakoti vasiri kuvabata zvakanaka.
Hakunetsa futi ndezvekuti izvo kana ukaona combination yemapiritsi acho isiko, vanenge kutaura kuti enda vanotenga. Havana basa kuziva kuti munhu uyu state yaanaye munhu anokwanisa here kutenga mapiritsi kana kuti kwete. Takuona kuti attention yataimbopuwa pakutanga ichitanga kuya mapiritsi, hauzivi zvaungooneka here kuti izvo HIV is now a manageable disease. Havachati paattention yavaipa kugara pakutanga paya.
Asi Amai Chiwetani vakurudzira vanorarama neutachiwana hweHIV kuti vasatye kutaura mamwe matambudziko avanenge vainawo, nekuti anozokanganisa utano hwavo zvakanyanya.
Dambudziko rekushayikwa kwemishonga kuzvipatara rinoda chete rinokwanisa kuzivikanwa kana vanhu vakaripota kuti taurira kuti chipatara chakati ndashaya mushonga yakati, chipatara chakati ndashaya mushonga yakati. Vanhu vedu vakawanda vanongoti akasvika pafacility akanzi mushonga hapana, opangoita uten otodzokera.
VaBenjamin Mazhindu vekubudiriro vari kuchema chemawo kuti dzimwe nguva varapwi vanopiwa mishonga inokamurwa kubva mumabhodhoro zvokuti haapedzi mwedzi.
Mishonga inowanikwa yakasiyana siyana. Imwe inenge isina kukwana, mumwe unenge asina kupuwa mishonga yake yakakwana, onzozoya kutora maweeks anotevera. Vamwe vanovhurikawo chibhotoro vachipiwawo mishonga isingakwanisi mwedzi yakati wandei.
Amai Chiwetani vanoti mapiritsi ezvirwere zveshuga, high blood pressure, asthma nemagomarara akasiyana siyana anogona kunge achivhiringa utano hwevamwe varapwi nokuti anogona kunge achikurira mishonga yeHIV AIDS. Pari zvino vanorwira kodzero dzevanorarama nehutachiona hweHIV AIDS vanoti mari zhinji yave kushandiswa mukurwisa chirwere cheCOVID-19, izvo zviri kupa kuti rubatsiro rwemari yekurwisa HIV hudzikire. Asi vachitaura pazuva rekucherechedza vanorarama nechirwere ichi, mutevedzeri wegurukuta rezveutano Dr. John Mangwiro vakati hurumende iri kufara rwayakaendesa mukurwisa chirwere cheHIV AIDS. Vanoti izvi zviri kuonekwa nekuti huwandu hwevanhu vakuru vatsva vari kubatwa nechirwere ichi hwakaderera nezvikamu zvinodarika makumi mana nemaviri kubva muzana kana kuti 42.1%, zvikamu zvinodarika makumi maviri nemaviri kana kuti 22.4% muvana vadiki. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirim Dzamiri.
Kunetsana pakati pevatungamiri veZifa neveSports and Recreation Commission kunonzi kwavakanganisa gadziro yemaWarriors yemakundano eAFCON 2022 ari kuitirwa kuCameroon. Michael Kariati anotipanyaya inotevera.
Kunetsana pakati peZifa neSRC kuchiri kuenderera mberi, uye SRC yakanyorera FIFA tsamba ichizivisa nezvekumisa bhodhi reZifa basa. Nekune rimwe rutivi, Zifa mutsamba iri maoko eStudio 7 yakakwirawo kudare re-Administrative Court ichipikisa danho reSRC rekumisa bhodhi rayo basa. Izvi zvave kukanganisa zvikuru gadziriro yemaWarriors. Manager wemaWarriors vaWellington Mpandare vanoti chikwata ichi changa chifarira kupinda mukamba musi wa15 zvita, asi izvi hazvichakwanisika nehondo dziri kuitika pakati peZifa neSRC idzi.
Taitarisira kupinda mukempi musi wa15 December, asi nezviri kuitika nguva dzino idzi pakati peZifa neSRC zvakuita kuti timbochinja marongero atanga takaita kuti
vamupandare. Vanoti chikwata ichi chave kuzoungana zororo rekrisimisi rapera, uyezve hapasisina nguva yekutamba mitambo yekuedzana masimba sezvavaive varonga. Asi vamupandare vati vachanotsvaga havo zvikwata zvekuedzana nazvo masimba vasvika kuCameroon.
Tiri kutarisira kuti after Christmas kana zvichiita tongoenda kuCameroon, tobva tagarira ikoko totsvaga kuti mitambo nedzimwe timu dzisiri mugurupu nesu totamba nadzo tiriko kuCameroon ikoko kusvika mazuva edu ekuti titambe mutambo weAFCON akwana tiriko kuCameroon.
But ivo kunyange hazvo Zimbabwe isati yave nemurairidzi, vakaendesa mazita evatambi makumi mana sezvakatarwa neveCAF apo pachasarudzwa vatambi makumi maviri nevatatu vachaenda kuAFCON.
Takaendesa mazita evatambi 40 musi wa15 November, iro rinova zuva ranga rakatarwa neCAF kuti mateams ese achange achitamba kuCameroon anga aendesa mazita avo 40, apo pachazosarudzwa 23 avo vanenge variko panotanga mutambo.
Vatambi ava vakasarudzwa naNorman Mapeza, uyo airairidza maWarriors mazuva ake basa asati apera. KuAFCON, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa mhando itsva yeCOVID-19 inonzi Omicron, uye tichazeyawo nezverufu rwemurwiri wekodzero dzevanhu Dewa Mavhinga. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 p.m. pamasaisai edu anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.